gwaro ratiri naro ratiri kutura kune mutungamiriri wenyika asi riri kuturwa kunharaunda dzakasiyana siyana. Maticha nevachibatana nemacommunity members vari kumacha vachinosiya muzvikoro nemumaeducation offices ari padhuze navo kana chichero mamahofisi ohurumende ari pedyo. Kutaura kwandiri kuita nemi izvezvi, tine maprotest anokwana kuita 50 atarekodha zuva ranhasi.
Zvii zviri mugwaro renyu renyunyuto ramasiya kumahofisi iri?
Gwaro iri rine zvinhu zvitatu chete zvatiri kutaura nezvaro. Tiri kukumbira kuti hurumende igadzirise nyaya muhuro yematicha chekutanga, iyo yaita kuti maticha atadze kuita basa ravo nemazvo vachinyunyuta nenyaya muhuro. Chepiri, tiri kutarisa nyaya yesefiti yematichas nemalenas vari muzvikoro, takatarisa nenyaya yedenda recovid-19. Chechitatu, tiri kuchichema nenyaya yekuti vamwe vabereki havachakwanise kubhadhara maschool fees nekuda kwekuparara kwaita ikonomi. Tichikurudzira hurumende kuti dai yachi pindira yaputsa rupu revana vanobatsirwa underpin kuti tisaite vana vanotadza kuwana dzidzo munyika yedu.
Zvii zvikuru zvamuri kutarisira kuti zviitwe nehurumende pazvinyunyuto zvitatu zvamataura izvo?
Chekutanga, pamunyaya yemuhuro tinongotarisira kuti hurumende idzorere mari yaisitambirwa nevarayiridzi October 2018 inove minimum neUSD 520. Chechipiri, tiri kutarisirawo kuti hurumende dai yakapasiteta maschools edu akwanise kumita zviri mustandard operating procedure yecovid-19 iyo yakanyorwa nehurumende muna June 2020. Saka chechitatu, tiri kutarisira kuti hurumende ichibatsira kubhadhara mari dzezvikwanisiro zvinodiwa muzvikoro kuvana vese vanobva kumhuri dzisakwanisa kuwana mari yemafizi.
Hurumende yakakundikana kuita zvamuri kutaura izvozvi, zvii zvinoitika?
Hurumende ikakundikana, isu ticharamba tichiprotesta, ticharamba tichimobhilaiza, tichasvika tiri kubhilda movement yevanhu vose vanokoshesa dzidzo yemuzimbabwe. Kana movement iyi ndo ichazoramba ichimanikidza, tinoziva kuti kukura kwemovement iri ndo simba ratichange tanaro rekuti hurumende inozimara yamanikidzwa nekuwanda kwevanhu kuti iteerere nhuna dzevanhu, nekuti hurumende ndeyevanhu inosevha zvinhu zvevanhu.